Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera ndira 2021. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi chezuva repiri mugore ra 2021. Ndini Rachoto ndichitevenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Rasikirwa kunyanya vemhuri ini tatiri 7 boys. Tatasara tiri 2 ini naivo. Saka zvoreva tikwasara ini 1. Dokura skigwa mukoma uka chi advice achitungamira achita zvose as a family we've lost a father, a brother, wanga chi advisor kuti tive izvatiri because of him. Saka tinokuremekwa rasikirwa ngepirora rivhari.
Munyori anoona nezvekudzivirirwa kwenyika mu MDC Alliance va Emmanuel Chimwanda vashaya. Chirwere cheCOVID-19 choramba chichibata vanhu vakawanda munyika.
Chakabata kuti chashumika zvakadii zvakare nyaya yeCOVID-19. Saka COVID-19 kana ikaterera mukufamba kwegore rino zvinobatsira kuti maindastri upfumi hwenyika hupunduke huende mberi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mvura ikaramba ichinaya zvakanaka uye chirwere cheCOVID-19 chikapera, upfumi hwenyika hunogona kusimukira zvikuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori anoona nezvekudzivirirwa kwenyika muMDC Alliance vaEmmanuel Chimwanda vashaya. Vachimwanda, avo vakambove Assistant Commissioner muZimbabwe Republic Police, vanonzi vakashaya nezuro manheru. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachimwanda, avo vembove Assistant Commissioner muZimbabwe Republic Police, vakashaya usiku hwemusi wechishanu. Ari kutaura akamirira mhuri yemufi uye ari munin'ina wemufi vaClifford Chimwanda. Vaudza Studio 7 kuti vachimwanda vashaya mushure mekurwara kwenguva refu nechirwere cheitsvo.
The best we could do but phone ambulance iuye vatore. Batafona ambulance ikambodileya akati mutombo enda kumwe. Vachina vatenda ikesi yeCOVID vakazobuya havo. Saka ndovakazokonfirma kuti vachimwanda vazofa. Tikata okay, ndomba vavatora ndokuenda navo kuGomo Hospital. Saka vokuGomo vakabva navo kuGomo vachinoita maprocesses ekuGomo Hospital ekuconfirmation nadoctor ndomba vazoendesa kuNyaradzi. Saka nhasi ndokwata chiprocessa yedu mapepa avo. Takamiria vana vavo vanobva kumwe ari kuUK, two vari kuUK, mumwe ari kuAmerica vati vari kuprocessa, vari kuitawo maCOVID test hoping kuti by Tuesday vane vasvika.
Vachimwanda vati varasikirwa zvikuru semhuri vachiti mukoma wavo ndiye anga achitungamira mhuri kunyange anga ave mune zvematongerwo enyika.
Tarasikirwa kunyanya vemhuri ini tatiri 7 boys. Tatasara tiri 2. Ini naivo. Saka zvoreva tikwasara ini 1. Dokura skigwa mukoma uka chi advisor achitungamira achita zvose as a family we've lost a father, a brother, wanga chi advisor kuti tive izvatiri because of him. Saka tinokuremekwa. Tarasikirwa ngepirora rivhari.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatchwayo vati sebato vari kushushikana zvikuru nekufa kwavachimwanda. VaHlatchwayo vati chanyanya kuvarwadza ndechekuti vachimwanda avo vanove mumwe vakambove muchipurisa kubuda pachena kupikisa hurumende yeZANU PF vashaya munyika musati mave neutongi hwejekerere uhwo hwavairwira.
Munozviziva kwana Bikita kusi kwadza vanhu vachigara mugomo vachinetsana nana hunju vaya vachimwanda vakaoneka vari mupurisa akamira nevanhu asina kumira nebato aimira nevanhu kuti vanhu vanofanira kuchengetedzwa ini semupurisa basa rangu kuchengetedza ruzhinji rweZimbabwe tinoona vanhu vaiita zviri zvisangurama kudai vaisungwa vaiendeswa kumatare vachitongwa nemhosva dzavo tinoona vachimwanda vari munhu aida kubatanidza vanhu dosaka president Nelson Chamisa vakavapa chigaro chekuchengetedza musangano cheSection for Security ndiyo chigaro chakakosha mubato chigaro chinisingapuwe munhu wese wese kunyangwe kunyambori kunyika chaiko chinopuwa kune vanhu vane hana vane rudo nevanhu vanoda kuti zvinhu zvifambe zvakanaka munyika tarasikirwa negamba tiri kuchema senyika semusangano
vachimwanda vakasiya basa muchipurisa vakapinda mune zvematongerwo enyika vakashanda zvikuru nevaimbo vamutungamiri weMDC mushakabvu vaMorgan Tsvangirai vakazodomwa nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kuve munyori anoona nezvekuchengetedzeka munyika vachimwanda avo vakamboshanda mukomishen inorwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission vanonyanyozivikanwa nekusunga kwavakaita vaimbo vemutungamiri wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National War Veterans Association vachenjerai hunzvi avo vakarura nenyaya dzekukonzeresa mhirizhonga munguva yekutorwa kweminda kubva kuvachena nekurohwa nekuurayiwa kwakaitwa nhengo dzeMDC kubhigita muna 2000 panguva iyi vachimwanda vaive assistant commissioner muchipurisa vachishandira mudunhu remasvingo mutauriri wemhuri yemushakabvu ati vachimwanda vanonzi vakatarisirwa kuradzikwa kumusha kwavo kwagutu nemusi wechina vanhu vakaungana panhamba 25 Openway kusouth Aton muno muHarare ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
Vanhu vatanhatu vakafa nezuro nechirwere cheCOVID-19. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pavanhu mazana matatu nemakumi matanhatu nevapfumbamwe, kana kuti 369. Hurumende yakazivisawo nezuro kuti vanhu mazana maviri negumi nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose pazviuru gumi nezvina nemakumi masere nevana, kana kuti 14,084. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vose vanhu vagara vari munyika kunze kwemunhu mumwe chete anonzi akabva kuSouth Africa. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru gumi nechimwe chete nemazana matatu ane makumi mana nevanomwe, kana kuti 11,347, zvichitevera kupora nezuro wakare kwevanhu makumi mapfumbamwe nevanomwe. Uwandu hwevanhu vachiri kurwara neCOVID-19 hwave zviuru zviviri nemazana matatu ane makumi matanhatu nevasere, kana kuti 2,368. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Izvo zvinoburitswa Studio 7 isisiri kutefenyura. Pasi rose chirwere ichi chabata vanhu vanodarika mamiriyoni makumi masere nemana, kana kuti vadarika 84 million, uye vanhu vafa vadarika miriyoni imwe chete nemazana masere ezviuru, kana kuti 1,800,000. MuAmerica chete chirwere ichi chabata vanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri, uye vanhu vafa munyika iyi vadarikawo zviuru mazana matatu nemakumi mashanu nezvitanhatu, kana kuti vadarika 356,000. Izvo zviri kuisa nyika iyi pamusoro penyika dzose dzavhiringwa nedenda iri pasi rose. Imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi inoti Zimbabwe ine mukana mukuru gore rino wekusimudzira upfumi hwayo sezvo mvura iri kunaya zvakanaka. Mukuru wesangano ravana chipanga mazano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti vanoshuvira kuti dambudziko reCOVID-19 ripere gore rino kuitira kuti maindustry ose ashande zvakanaka, ukuwo kurima kuchiunza pundutso.
mbraika naya sebu za kwenye chino sumu za agriculture nyayo kurima nikaedu nchaka mila cha hizo nyayo kurima nukuti 67% mazimbabwe population ichiku karakumaruwa na hizo zo nyayo kurima inyaya ichaka bata cha hizo upenyu uwanu wakawanda chaka na hizo zo kumbisho uwanu inge panyayo kuti mbraya naya ere kwa rima ere zile wanaona zo kutia ere ngate kutini karamisha yu kama kulema ili afurayo kura haina kuna ya zakati na kei zakari ufumu enika hauna kusumuka kure afura wakati kutelerane 6.5% kure rino wa uruta kwa kutumisha kusumu kei kumaringene kutari kwa kwe kuti kusange kuchinaya chakukanaya barimu wakarima zuno katilano kuti karawema industry zuno zao zawano shani samu industry zuno vazakare mu agriculture taka nyayo kungona ya chepe yono inushandula ufuma minu we ufumu yonika
pane zvirongwa here zviripo pari zvino zvingaite kuti izvo kana mvura ikanaya nyika inomira zvakanaka munyaya dzeupfumi takatarisa kuti izvo veruzhinji vanenge vari kukundikana mukuwana zvikwanisiro
mukatarisa gore rapfuura patakatanga gore vanhu vanosvika 7.7 million vanga vachitoda kubatsirwa nezvekudya zvichireva kuti zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka panyaya yezvekudya chaiko chaiko yekuwana zvekudya saka hurumende yanga ichindoita zvirongwa zvakaita sekomand agriculture vakatanga gore rino nyaya yepfumbudza nekuti vanhu vane minda midiki vari kutsvaga nduvamo vari kutsvaga zvekuti vararati havashandisei chirongwa ichocho chepfumbudza chokuti vaipuwa mbeu vachipuwa fertilizer kwacho kuti varime panongokwana kuti iyo nemhuri yavo vadye kwegore rose saka pane chirongwa chepfumbudza chakaitwa zvakare maringe nenyaya yokurima kune zvakare presidential input scheme yanga iripo yokupa vanhu vanotambudzika mbeu kuti vagone kurima takaona mari yakati kuti ichiiswa zvakare kunyaya yokurima mubhajeti ra2021 tiratidza kuti nokuda kwekuratidzwa kwanga kwaitwa kuti mvura ichanaya hurumende yanga ichida kuonekwa ichigadzirira kuti vanhu vagone kushandisa mvura iyoyi kuti tidzorere zimbabwe pakugona kuzvirimira zvinhu zvinoita kuti tigone kuva nepunduso saka panyayo yeagriculture ndinofunga kuti gore rino ririnane chose hatigoni kana kutorienzanisa nemakore mairi apfuura aya zvichabata kuti tichasumuka zvakadii zvakare inyaya yecovid-19 saka covid-19 kana ikaderera mukufamba kwegore rino zvinobatsira kuti maindastry upfumi hwenyika hupunduke
Zimbabwe kubva zvayawana kuzvitonga muna 1980 yagara ichibuda nezvirongwa zveupfumi zvainopa mazita akasiyana siyana asi pedzisiro yacho hapana chiri kunyatsoonekwa chine pundutso zvapa kuti nyika isvike pairi papa mukuomerwa munyaya dzeupfumi zvii zviri kupa kuti imimi muve nechimbo chekuti izvo chirongwa cheurendwo huno chinogona kuti zvinhu zvigadziriswe zvakanaka munyika
matauriro andaita ini handisi kutaura kwemakore achati kuti ndiri kutarisa nyaya yegore rino maringe nokuti kukanaya chinhu chakaita kuti tiurongwa hwakawanda hwatakaita kubva 1980 hupashande inyaya yokuti tanga tisina kunyatsorongeka zvokuti tainyatsopedza zvatinge tati tiri kuita paishaika chido yenzi muchirungu political will kuhurumende yokuti zvavanenge vatara kuti taakuita zvoitwa
mukuru wesangano ravana chipangamazano relabor and economic development research institute of zimbabwe dr godfrey kanyenze vachitaura vari parunhare vari muharare dare recongress yemuamerica rakavhota nezuro richirasa danho rakanga ratorwa nemutungamiriri wenyika iyi vadonald trump rekuramba kusaina bhiri remutemo wekupa bazi rezvekudzivirirwa kwenyika masimba ekushandisa mari mumabasa aro nhengo dzedare iri dzakavhota zvakadai nezuro kanove kekutanga kubva zvakapinda vatrump muhofisi yemutungamiriri wenyika nhengo dzedaro iri iro rine nhengo dzebato dzerepublican party dzakawandisa dzaka vhota dzichirasa masimba ava Trump ekuramba kusaina biri iri kuitira kuti bazi iri ripiwe mari yekushandisa inosvika mabiriyoni mazana manomwe nemakumi mana emadhora kana kuti $740 billion. VaTrump vakaramba kusaina biri iri svondo rapera vachipokana nezvimwe zvinhu zvaive mubiri iri izvo zvinobata makambani anoita zvesocial media vachiti makambani aya aishanda aine kwaakarerekera apo vaTrump vaitsvaga rutsigiro musarudzo yemutungamiri weAmerica. Yasvika nguva yekutimbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mazana nemazana evanhu vemuCameroon avo vakanga vatiza misha yavo zvichitevera kurwisana kwaiitika munzvimbo dziri pamuganhu wenyika iyi neNigeria vatanga kudzokera kumisha yavo kekutanga mumakore mana apo pakatanga kurwisana pakati pemauto emuCameroon nevanhu vanotaura rurimi rwechirungu munyika iyi vachiti vanoda kuti nyika iyi ipatsanurwe. Masangano anobatsira vemachechi pamwe nemakanzura emunyika iyi vari kupa vanhu rubatsiro vanenge vadzoka kunogara munzvimbo dzavakatiza. Vari kumirira bato riri kutonga muNiger musarudzo yemutungamiri wenyika iyo iri kudzokororwa muna kukadzi vaMohamed Bazoum. Vari kukwikidzana nevaimbi vemutungamiri wenyika iyi vaMahamane Osman. Izvi zvinotevera zvaburitswa nhasi nekomisheni inoona nezvesarudzo munyika iyi. VaBazoum vanonzi vatadza kusvitsa mavhoti anodiwa kuti vadomwe semunhu akunda musarudzo yemutungamiri wenyika kunyange hazvo vakunda vaOsman. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Umo ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda rechirwere cheCOVID-19. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Frida Chanakira vanova ivo mukoti vari kushanda ivo munzvimbo dzinowanikwa idzo dziine vanhu vazhinji vari kubatwa nedenda reCOVID-19 imo muno muAmerica. Muzvare Frida Chanakira vakawanikwa zvakare vachidomwa sevamwe vevanhu vakashanda zvinonwisa mvura pasi pechirongwa cheZimbabwe Achievers Award chegore rino. Regai tiende kwavari tinzwe kuti pari zvino vanga vari kushanda vari kupi uyezve kwakamira sei kwavari.
COVID ichitori nedambudziko hombe nekuti ipapa ndanga ndichishanda kustate inonzi North Dakota. Takasendwa kuNorth Dakota takawanda kuti tinobatsira nekuti yakangova inga vasina kuprepare mahosipitari ekuNorth Dakota.
Zvii zvamakasangana nazvo kunzvimbo iyoyi yeNorth Dakota?
Pandanga ndiri kuNorth Dakota mapatients aifa zvandanga ndisati ndamboona kuWashington DC kana ndiriko. Ende achifa kudaro isu kwatinobuda mushift medu taakuenda kana kumahotera kwatiri kugara vanhu vanenge vasina kupfeka mamasi. Vanhu vari kunzoko vanenge vachitotiudza kuti iflu hakuna COVID. Isisu tirikudzokera muhospital tirikuona COVID zvairi kuita. Ende wazoona kuti vanhu vaye vari kunze pavanozoya muhospital vakosora kana kuti vakutadza kufema vosvikosangana nezvavari kuona muhospital. Vari kunzwa vanhu vari kuchema muhospital, vari kunzwa madokta manesi vari kumhanya mhanya muhospital. Mune action yakawanda yekutraya kusevha upenyu hwemunhu. Ipapo ndopavanotanga kubhilivha manje kuti COVID iriko. Unonzwa munhu akuti nesi Frida fonereiwo kumba kwangu muvaudze kuti COVID iriko nekuti ivo seniwo tanga tichingofunga kuti iflu. Chingovafonera imuvaudze kuti ndozviri kuitika kuno. But isiso zvinonesa manje kuti tifonere mhuri dzemunhu nekuti tinenge tiri bhizi kutsvaya kusevha upenyu.
Zvii zvamungayambire veruzhinji nyanya panyaya iyoyi yechirwere cheCOVID-19 vakateerera pari zvino? mugore ijairino ra 2021.
Ini ndinoda kuudza munhu wese ari kumusha kuti COVID iriko. Kana payakatangawo kunofisa ingoti pamwe iflu pazvanga zvisati zvasvika kuno. Enze ndo zviri kuita vanhu vakawanda vasati vaona zvatiri kuona isisi. Chiri important dzisi ende chekuti vanhu vese nevanhu vanga vasingabhilivhe kuti kune COVID. Ndoda kungovaudza kuti COVID iriko. COVID iri kuuraya. COVID haina treatment. Munhu ari kuya muhospital chikurapa pneumonia nemasymptoms anenge ari related kuCOVID. Iwo matemperature, machikosoro, machii. But COVID haina chinoirapa. Ende vazhinji vacho vari kuya muhospital vari kufa kunyanya vanopinda muICU. MuICU ndomandiri kushanda inini. Mune vanhu vari pamaventilator. Mune vanhu vekuti ava kukwanisa kana kusumudza ruoko kuita chinhu vanenge vakangorara tiri kuvafidha nematyubhu tinenge takavaisa matyubhu ekudrena fluid mumachesi tinenge takavaisa matyubhu emakapita kuti tonoti makidneys avachiri kushanda here asi prognosis yevanhu vese ivavo iri very low nekuti muhospital macho mutoriwo nechaos hapana ari kunyatsonzwisisa zviri kuitika muhospital kana kuti zvorapwa sei. Saka tese tukungotrayawo. Ndine advice yangu ndeyekuti vari out there, vari kunze kudzimba, vana, varume, trayai kuprotekta hama dzenyu. Tekai mamaski, gezai maoko, zivai kuti COVID iriko. Munhu wese uri kutarisana naye ingoimagina kuti ari positive necovid ndokuti zvifambe. Treata munhu wese uri kuita in contact naye as if ane COVID. Nekuti ukadaro uri kuzviprotekta. Mumahospital umu tinoona baba amai nevana vese vanenge vari muICU vari pamaventilator. Saka advice yangu ndeyekuti vanhu ngavapfeke mamasi kuti zvipere. Vanokwanisa kubayiwa vaccine, bayiwai vaccine.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Frida Chanakira kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Yasvika nguva yekuti tichipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Chirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutanga gore dzvara 2021 tichiita hurukuro nemukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu pamusoro pemaonero avo mugore ra 2020 radai kupera. Uyewo gore ra 2021 ratadai kutsika. Togamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMaguhu tichiti makorokoto egoredzva.
Ndinotenda Jonga.
VaMaguhu, maonero yenyu mugore ra 2021 munoona riri gore ringadai richisiyana here nezvamamuchiona mugore ra 2020? Tipeiwo maonero yenyu nepfungwa dzenyu.
Vatungamiri vatanga tinawo muna 2020 ndovatirikupinda nawo muna 2021. Hatina kuona shanduko huru pamafungiro avo, utungamiri hwavo tichikrosa kupinda muna 2021. Chakaita matambudziko ehuri akashambadzwa, vamwe vacho vakambosiyiswa mabasa, asi hatina kuona vanhu vakaita sana Obadiah Moyo vachiendeswa kuTorongo kwenguva yakareba, kana vana Priscilla Mfumira vakabira mapensioners, vabereki vedu vakasiya mabasa kare kare. Hatina kuona vachipiwa mitombo yakasimba. Saka tiri kuona sekuti huri hucharamba ririro dambudziko ratingati the elephant in the living room. Dambudziko hombe richange richinetsa vana veZimbabwe muna 2021. Tichitarisawo zvekare nyaya yekuti mitemo yedu haina kugadzikana, haisi kunyatsa kuyanana. Vanhu vakaisa mari dzavo mumabhanga vari kunetseka kuti vatore mari idzodzo. Zvinoreva izvo kuti vanoda kuuya kuzotanga mabhizinesi munyika vanotya kupinda mudziva rine ngwena, kuti vakaisa mari dzavo mabhanga havazokwanisa kubudisa mari idzodzo. Naizvozvo hatisi kuzoona kumutsiridzwa kwemabhizimisi, asi tichangoona vanhu vachingoona nehwaku mukwako, tichingowana kuti tikwanise kurarama kusvika muzuva remangwana. Asi handizvo zvinofanira kunga zvichiitika munyika.
Vamagu, muri kureva here kuti mugore ra2020 hapana chakanaka chakaitwa nehurumende? Maziso enyu aingoona zvakaipa chete kana maitadzwa nehurumende?
Inini hangu ndiroda kuti ndiitaure ndakamira pachokwadi. Hapana chandaona chanatsa kugadziriswa nehurumende yedu. Hurumende yedu chainonetsera ndechekuti vanofarira makamera. Vakaita kanhu kadiki diki nekasina nemusoro wese kanobva kashambadzwa kuti onai zvataita. Panyaya yemigwagwa ndodondikuudzei kuti vanhu vazhinji iko zvino pazororo rino iri vakatadza kuenda kunoonana nehama neshamwari kumamisha nekuti migwagwa yedu it's a state of disaster. Tochitarisa nyaya yandataura yemabank, Reserve Bank of Zimbabwe iko zvino izvi harisisiri bhanga reguru renyika rine mukurumbira, nechikonzero chekuti vanhu vakaisa mari dzavo. Isu tinotarisa kuti hurumende ndiyo inofanira kuprotekta mainterest evanhu vanoisa mari mumabhengi. Asi iko zvino izvi handizivi kuti kangani kandakapinda mabhengi ndichiona vanhu vachiratidza kunyunyuta, vachiudzwa kunzi nyorai tsamba kana muchida mari. Tsamba iyo inoenda kureserve bank of Zimbabwe, ndiyo inozofunga kuti vokupai here mari kana kuti kwete, asi mari yacho ndeyako. Saka izvozvo ndinoti hurumende ndiyo iri kuita ukoronera.
Saka zvii zvamunokurudzira kuti zviitwe kugadzirisa matambudziko ese amadomaya mugore ra2021?
Masolutions edu aripo kana paine vanogona kuteerera vanenge vari kumahofisi ekumusoro. Chekutanga, tinotarisa nzvimbo dzatine yatinoti comparative advantage, patinenge tiine mukana wekuti tinokwanisa kukurumidza kuwana pundutso. Totaura nyaya yemining. Zimbabwe inyika ine maminerals all over the country. Mamwe acho tiri nhamba yechipiri kana yechitatu pasi rese. Zvakaita sana platinum chrome, tinoproducer lithium yakanaka chaizvo. Saka hurumende inofanira kuti maminerals iwawo arege kucherwa nemakoronera ari muhurumende. Ngapaanyatse kusarudzwa mainvestor vane nhoroondo yemining. Noti kuti yecabinet minister ndiye anochienda kunoforma company yekuenda kunochera mineral, mari iyo yochorera mhomwe dzake. Itotarisa agriculture. Tine comparative advantage kuagriculture nenhau yekuti ivhu redu rakanaka. Saka tinofanira kuti gadzirisa agriculture kuti land ipiwe kune vanhu vanokwanisa kuproducer for export. Hurumende inofanira kugadzira matourist facilities.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamaguhu nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu.
Mazvita.
Manga makateerera kumukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokushuvirai goredzva rine makomborero. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munyori anoona nezvekudzivirirwa kwenyika muMDC Alliance vaEmmanuel Chimwanda vashaya. Chirwere cheCOVID-19 choramba chichibata vanhu vakawanda munyika. Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzinoti mvura ikaramba ichinaya zvakanaka uye chirwere cheCOVID-19 chikapera, hupfumi hweZimbabwe hunogona kusimukira zvikuru. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19. Murare zvakanaka vatsigiri veStudio 7 pasi rose kwose kwamuri.
kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.